Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti chinonetsa zvikuru pari zvino kuwedzera munyika varayiridzi vanopfuura zviuru makumi mashanu. Asi bazi rezvedzidzo rinoti chikuru kuendesa kumatunhu simba rokupinza varayiridzi basa. Musangano weUnited Nations wokushanduka kwemamiriro ekunze weCOP28 uri kubuda nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinonzi zvinobatsira mukuderedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti chikuru chiri kunetsa mune zvedzidzo hachisi chekuendesa masimba kumatunhu chete asi kuwana varayiridzi vanopfuura zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou, vanoti munyika muri kudiwa varayiridzi zviuru makumi mashanu. Dr. Zhou vanoti dambudziko guru riripo nderekuti bazi rezvedzidzo harina mari yokupinza basa varayiridzi vakakwana. Dr. Zhou vataura izvi zvichitevera mashoko akataurwa nebazi rezvedzidzo ekuti hurumende iri kufara zvikuru nekuenderera mberi nekuendesa masimba kumatunhu kuti apinze varayiridzi mabasa. Asi Dr. Zhou vanoti nyika izere nevarayiridzi asi hurumende haina mari yokuvapinza basa, vachiti chimwe chinotadzisa varayiridzi ava kuti vamanyire basa rekudzidzisa ndechekuti vanoona kubatwa kuri kuitwa varayiridzi nehurumende.
Jangwa ratinaro ministiri harisiri jangwa recentralization chete kwete. Jangwa guru ratinaro Ministry of Education nderekuti tiri kuda varayiridzi vanopfuura 50,000 kuti vange vachiwedzerwa kune varipo vanosvika iwo 140,000. Ministry of Education inoratidza sekuti haidi kuimploya vanhu pamwe, haina mari. So ndo jangwa rokutanga hombe rokuti Ministry of Education haina mari yokuimploya varayiridzi vakakwana vanosvika 50,000 kuwedzera pavaripo vari 140. Saka ndo zvokutanga zvinoda kugadzirwa. Chechipiri, takagara tataura kuti centralization yanga isingabatsiri, yanga ichingooila corruption yokuti munhu unobva kubva kudistrict province achibhadhara kunosvika kuhead office uku. Hongu decentralization ingabatsira zvikuru kwazvo, asi ndokunge Ministry of Education yaopena mavacancies ese aripo according to every province, tichikwanisa kuzoti varayiridzi vari mu province imwe neimwe vanodiwa muprovinsi imwe neimwe vange vachiimployiwa neMinistry of Education. Pasina izvozvo, kunyangwe tikadecentralize patinoda 5,000 tichiimploya vanhu 100, hazvina zvazvinobatsira.
Sevarayiridzi, chii chamunoda kuona chichiitwa apa Dr. Zhou?
ndaandi kumbira kuti tisa purudzira dambudziko riri Ministry of Education tibve taritarisa rese tira address chinonzi pachirungu holistically tichipa kuti hakuna zvikoro zvinoda varairidzi. Saka pari zvino tinoziva kuti kune zvikoro zvakawandisa zviri kuda varairidzi vakadzidzira basa. Varairidzi vakadzidzira basa varimo muZimbabwe, asi hurumende ndo isingakwanisi kunge ichikwanisa kunge ichimploya varairidzi ava vese. Hazvibatsiri kuti tirambe tichida kutraina vamwe varairidzi vakawanda ivo vacho vakakwalifaya in the last 5 years vasiri employed vese. Vari employed vanhu vanotozivawo vamwe vari kumaministri ikokoko, vanotenga nzvimbo dzinototengeswa kubva mari inobva pa500 kusvika pa$800. Saka kucloser kwemaposta aripo tisingaemploy tichimploya vanhu vashoma zvaunzawo uori hwatekeshera zvikuru sei kuhead office. Uyezve kana tisina kudeclare all the vacant posts kuti dzifiliwe, kunyange tikadecentralize ticharamba tine uori huchangotekeshera huchinda kumaprovince nekumadistricts.
Dr. Joe, ndezvipi zvamunoda kuti bazi rezvedzidzo rizive?
Chikuru chatinoda kuti titaure ndechekuti dai Ministry of Education nehurumende vateerera nhunha dzavarairidzi avo vasina mari, vanodawo mari yakakwana kuti vange vane chidokwa dokwa chekuita basa ravo mune zvakanaka. Saka zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa kusanganisira even color iri kuita muzvikoro imomo, kusanganisira even new curriculum, nokuti minister tinozongonzwa achiti new curriculum yakatopera kureviewa, asi varairidzi vasina chivimbo chokuti zvavakataura zvichange zvichiinkludwa here munew curriculum, nokuti tinongoona mibvunzo yakauya kuzobvunza varairidzi yanga ina maansa kare. Saka ministry yakatongonobvunza ina maansa kwakuda kungoshandisa varairidzi nevabereki kungoti vaite legitimize process inoita sokuti yanga yakapera kare. Saka zvinhu zvizhinji zvinoda kugadziriswa, uyezve kugadzirisa zvinhu mueducation kunge chiaccepta masuggestion anobva kuvarairidzi avo vanonge vari padhuze nevana vari muzvikoro.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti kuendesa masimba kumatunhu kunodzivirira varairidzi kuti vasaendeswa kure nemisha yavo.
Hurumende inofara zvikuru nenyaya yekuti iri kuenderera mberi nenyaya yedevolution. Ndosaka muri kuona bazi reprimary and secondary education riri kusimbirira nenyaya yekuti tidecentralize recruitment. Zvichakadaro tine madistricts akati wandei aya ari kumaruwa atinoti akada kufanana nasana Mwenezi, Rushinga, Mbire, Lupane, Bhinga. Ikokoko kuri kuitwa yatinoti direct recruitment yemateachers. Mateachers ari kurekrutwa through Ministry of Primary and Secondary Education yakabatana nePublic Service Commission.
Vandoro, izvi zviri kuitirwei uye chinangwa chacho ndechei?
Izvi zviri kuitirwa kuti tisazowana vanhu vanoti vabva kumusha kwakaita setoti vanobva kana kuheadlands kowana basa kucholocho, ongoti shande shande mwedzi mina mitatu kuti akuda kutransfera kuti adzokere kumusha kwake. Saka tiri kunyanya kunangana nekutarisa vanhu vanogara mudunhu kana kuti vakakurira mudunhu ravari kuaplaira basa. Kana ari wekulupani kana kubulilima kana kumangwe, tinokwanisa kumupa basa nekuti mwana wemudunhu iroro. Uye hatitarisire kuti achakurumidza kuda kuti ini kuno ndanzwa ndakuda kuti ndichiendawo kana kuhurungwe. Kana tari wekuchiredzi akatorwa kuchiredzi ikokoko anobva angogara nekuti ndokumusha kwake. Saka decentralization yedu iri kushanda, tiri kuiita mbichana mbichana. Isu sehurumende tiri kuita brick by brick, stone upon stone, step by step, tichisvika kwatakanangana nako takanangana kuna 2030 kuti isusu nyika yedu inge iri yemhando yepamusoro soro tatenda
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7 Musangano we United Nations wokushanduka kwemamiriro ekunze we COP 28 urikuitirwa ku Dubai urikuenderera mberi uchibuda nezvisungo zvakasiyana siyana zvinonzi zvinobatsira mukuderedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze svondo rino musangano uyu urikuita hurukuro dzinosanganisira dzekuumba homwe yemari yokubatsira nayo nyika dzinenge dzarasikirwa nezvinhu zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze Yellows and Damage Fund. Uyebo, uri kutarisirwa kubuda nenzira dzokubata nadzo nyaya dzecarbon credits imwe nyaya iri pamusoro kumusangano uyu inyaya yokudzivirira nayo nzara inokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nyika dzinodarika zana nemakumi matatu dzichinzi dzakatoisa runyoro rwadzo pachibvumirano chekuti pasave nenzara nekuti mamiriro ekunze ari kushanduka Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance Vafarai Maguu avo vari kupindawo mumusangano uyu
musangano uri kufamba zvakanaka Jonga ndingati pane zvinhu zvingangoite zvitatu kana kuti zvina zviri kubuda pamusangano uyu chekutanga inhau yeLoss and Damage yekuti nyika dziri kusimukira dzakamanija kuti nyaya iyi pave nechibvumirano chekuti pave neLoss and Damage Fund saka vhiki rino iri rari manegotiations yekuti vanenge vakutarisa kuti fund yacho inomanejwa sei inenge iri hausi kupi nyika dzinokwanisa kuiwana sei mari iyoyo izvi zvinenge zvakuitwa nemaclimate negotiators vanenge vakadongwa nehurumende dzavo
Tiri kunzwa kuti pane nyaya yemacarbon credits iri kubatwawo sei kumusangano uyu
ndo nyaya hombe yanga ichitaurika macarbon credits kuti anoregulatwa sei mapartnerships achikurudzirwa pakati pehurumende neprivate sector kuita kuti pave nemasolutions but ari atingati mamarket based solutions to climate change
Nyika dzichiri kubudirira dzakawanda dzinochema nenyaya yenzara inokonzerwa nekushandikwa kwemamiriro ekunze. Nyaya iyoyi yekuchengetedzwa kwechikafu iri kutaurwawo nezvayo here kumusangano uku.
Pakaitwa chibvumirano chikuru chefood systems agroecology chakasainwa nenyika dzingangoite 134. Kuti tichisangana nekugadzirisana nemakakatano kana nematambudziko eclimate change ngaparege kuva nenzara ichavapo nekuti tiri kuaddressa climate change saka pari kunzi tinoda kuti vanhu varambe vachiwana chikafu pasava nemafemine nekuti agriculture ndo imwewo zvekare inokonzera maemissions akawanda anokonzera kushanduka kwekunze saka zviri kunzi masystem edu yeagriculture anofanirawo zvekare kuti afambirane nenguva tichitarisa kushanduka kuri kuita climate
tiri kunzwawo kuti kuri kukurudzirwa kuti kusashandiswa mhando dzemoto dzinokanganisa mamiriro ekunze dzakaita semarasha zvakamirawo sei
nyaya yerenewable energy inyaya iri kutaurika zvakanyanya zvikuru sei mango maphilanthropic organizations nedzimwewo nyika dziri kutungamira kunyange iyo Dubai chaiyo iri kuratidza kuti vari kuita zvakawanda vanhu vanongoziva Dubai iri yeoil asi pane zvakawanda zvavari kuita kusanganisa nyaya dzewind energy solar energy kuti vagadzirire ramangwana risina mafossil fuel
avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare kuDubai naJonga Kandemiri weStudio 7 Masangana anoshanda munyaya dzekugara zvakanaka kwevanhu anoti anofara neurongwa hwakaitwa muZimbabwe hwekusimudzira nyaya dzeutano hwepfungwa mumwedzi wambudzi uyewo nyaya dzekupedzwa kwemhirizhonga munyika kana kuti gender based violence. Rimwe sangano rinoshanda nevarume nevanhukadzi mukubatsira munyaya idzi rePeace Hub Zimbabwe rinoti hazvigoni kuti nyaya dzeutano hwepfungwa nedze mhirizhonga dzisiyaniswe sezvo dzichidzidzana zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano iri Muzvare Irene Hungwe kuti tunzwe zvizhinji.
Utano hwevarume hwakakosha, asi hatigoni kutaura nyaya yeutano hwevarume tisingatauri nyaya yeutano hwepfungwa. Saka inguva yekucherechedza kana yekucheuchidza vanhurume kuti utano hwavo hwakakosha, utano hwavo hwepfungwa hwakakosha. Vanhurume vane maweaknesses, vanhurume vane zvinovanetsa nezvinovashungurudza, uye vanofanira kunge vachitora matano kuti vagadzirise nyaya dzavo dzeutano, nekuti vanhurume vagara kashoma kuti murume azoenda kuchipatara, kashoma kuti murume abude pachena kuti ane zviri kumushungurudza. Saka mwedzi uno inguva yekunguva yeuchidza varume kuti aiwa muri vanhu vakakosha uye utano hwenyu hwakakosha.
Mwedzi wese uyu wakapera kuchicherechedzwa nyaya dzeutano hwenjere dzevanhurume kunyanya. Munoona here sekuti pakaitika shanduko mumaridzo yaisvitswa kuvanhurume nenyaya yeurwere hwenjere iyoyi?
Vanhurume panyaya dzezveutano, panyaya dzezveutano hwepfungwa, nekuda kwamarererwo aakaita semwana mukomana, yatinoti socialization pachirungu, mwana mukomana akakura achisekwa kana akachemedzwa nevasikana nevanasisi vake, kana kuti akachemera zvinhu zvavanotora sekuti hazvina basa, aisekwa kuti uri mwende uri dera. Saka izvozvo kamurerero ikako ndo kakaita kuti mwana mukomana aizvishingise pazvinhu zvinomurwadza, ataridzike semunhu akasimba, semunhu akashinga, kunyange achidzimbikana mukati. Ndo zvazvosakisa kuti munhu mukomana mukomana uya akura amurume manje, haagoni nyange kutaura kana achihwa musoro anongoshingirira kuenda kubasa, nokuti anoti hai zvazvina basa izvi, this is minor. Mukazoona murume oenda kuchipatara anenge atova mubhara. Ndosaka muchiona kuti mukaenda mudzimba dzakawanda, especially kumareserva kutinoshandira uku, dzimba zhinji dzasarana namai, varume vakashaika panguva yeHIV payainetsa, varume vazhinji vakashaika nokuti vanga vasingaendi kunotestwa, kunoongororwa, vakanga vasingamwe mushonga. Saka varume nekuda kwamarerero avakaita avakoshesi utano hwavo.
Upenyu hwotorarama nhasi ihwohwo vari kutambirana nayo sei nhau iyi yekuti vanogonawo kusangana nematambudziko muupenyu anoda rubetsero?
Shungu anadzo zviri kumurwadza zvirimo, pamwe mari hadzisi kubatana, pamwe basa harisi kutobatika chaiko, asi hagoni kubuda pachena nezvazvo kuti veduve ndakaomegwa. Ndo pamunozoona akupedzera shungu pakurova mudzimai, muchiona macases ekumhirizhonga kwemadzimai atinoti gender based violence ichikura, inyaya yekuti vanhurume vakupedzera shungu on the weaker vessel, kana kuti vakuzviuraya nokuti haasi kugona kuti azvibudise. Akataura anobva aonekwa, anotya kuti anoonekwa semunhu ari wiki, semunhu asina kusimba. Saka vanopedzisira vazviurayira kuti akatokura ari munhu asingagoni kutaura zvinhu zvinenge zvichimunetsa, aingonzishingirira. Ukadonha paya wonzi wabata mhasho, wofara pachinhu chisipo. Saka chokwadi, vanhurume vanofanira kunge vati ngavakoshese utano hwavo. Kana une chinhu chiri kukunetsa, buda pachena. Kana uri chinhu chiri kukunetsa, zviri normal kuti ucheme, zviri normal kuti uti aiwa vedu ndokukundikana, zvinhu hazvisi kufambira zvakanaka. Inyaya yekuti vanhurume vanofanira kuikoshesa iyo.
Mashoko amunga vakurudzirewo imi ndeapi varerukirwe nematambudziko avanosangana nawo iwaya?
Zvingaita vanhurume ndezvekuti ngavanofanirawo kunge ane munhu waanovimba naye, kana vanhu vaviri, kana munhu mumwe chete wokuti kana asvika panguva dzokubatikana anokwanisa kutaura naye. Angava mudiwa wake, angava mukoma wake, angava kaunsela chaiye, professional kaunsela, ngaave nemunhu waanovimba naye, waanokwanisa kutaura naye kana zvinhu zvisiri kumufambira zvakanaka. Zvakarezve varume tinovakurudzira kuti musangomirira kuti utange kuhwa nyama dzako dzakugwadza kukunetsa endai wokuchipatara munoongororwa HIV endai wokuchipatara kana pane zviri kukunetsai uyeze socialize ai vanai vanhu vamunoyanana navo muchiita maclubs muchinda kumadhatsi muchinotamba madhatsi muchiita masocial soccer kwamunointeracta navamwe varume kwamunosangana navamwe varume zvinobatsira kuti pfungwa dzenyu dzizorore
avo vanga vari mukuru wesangano Red the Peace Hub Zimbabwe muzvare Irene Hungwe vari parunare kuHarare na Evans Zvininga weStudio 7. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzavanasikana Female Student Network Amai Evanice na Munando vanoti uwandu hwevanasikana vari muzvikoro vari kutarisana nekumbunyikidzwa kwedzore dzavo kana vaenda kunoshanda kumakambani paattachment huri kuwanda panguva iyo pasi rose nenyika vari kucherechedza 16 days of activism against gender based violence.
Zaparura chirongwa icho muswe Friday pakatanga 16 days of activism. Tini chirongwa chakakura chatakadaidza vana vasikana vari kune dzimwe nyika dzatingati izvo zviri mudunhu redu resadic nyika dzakaita seBotswana, Malawi, Mozambique, Ghana, Uganda, Tanzania, South Africa, Zambia. Vakauya pamwe chete pachiitiko ichi chemuno muZimbabwe zvichine dingindira iro rekuti the fem power. Chirongwa ichi chaa chakanangana nekutungamiriri nevasikana uyezve kuti ndezvipi zvavanosungirwa sevadzidzi vechisikana kumakoleji iwayo akasiyana-siyana enyika dzandadoma maringe nekushungurudzwa kumbunyikidzwa kwavanoita zvipi zvavangaita sevasikana kuti vakwanise kupunyuka mudambudziko iri. Chakanyanya kubata ndechekuti nyaya dzatinosangana nadzo muno muZimbabwe dzakangofanana nenyaya dzinoitika kana kuZambia kana kuTanzania.
Tinoona zvakare kuti munoshanda nevana vari muzvikoro, zvakamira sei nyanya kuvanasikana panyaya iyoyi yekushungurudzwa?
Timwe zveshe dambudziko rekusangana nevanawa inyaya yekumbunyikidzwa kunzvimbo dzekumabasa uko kwavanoita attachment yavo. Kazhinji nyaya idzi dziri kungoenda dzisina zvadzaitwa nadzo uyezve vari kupara mhosva idzi havana chavari kuitwa nenyaya yekuti mitemo haisati yavapo. Zvinhu zvatakadzidza ipapo paregional conference yatakaitai seFemale Students Network takabatana nemwanasikana wanhasi tichitarisa kuti isu semasangano anomirira makodzero dzevasikana vayo vachiri kukura ndezvipi zvatingaisa panzvimbo kana kuti zvatingaroba hurumende yedu kuti inge ichiisa panzvimbo zvinhu zvakafanana nemitemo inoita kuti nhunzva tunzva idzi dzisungwe kana dzichinge dzapara mhosva. Saka ndingati pari zvino inyaya iri kuenderera mberi nenyaya yekuti tichiri mu 16 days asi tichiri kungofamba nyango zvine pamhepo tichikurudzira vana vasikana kuti vave neruzivo.
Zvii zvamungada kuona hurumende ichiita mukubatsira nyanya madzimai anenge akatarisana nekushungurudzwa uyezve nevana vasati vabva zera?
Ndinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti dai yanga yaongorora sezvo takaona kuti hurumende yedu yeZimbabwe nedzimwe hurumende dzirimo muno sadiki nyaya dzekodzero dzevana vasikana vadiki kumakoleji hadzisi kunyanya kutariswa nezvadzo. Saka ikurudziro redu kuti dai vanga vaisa musoro pamwe chete nekuti kudzidza uku kwakafanana yunivhesiti yemuno, yunivhesiti yekuZambia, yunivhesiti yekusouth Africa, kudzidza kwedu kunoda kunofanana asi tiri kunyanya kutadzisa vanasikana avo kuti vakwanise kuwana kodzero dzavo. Inyaya dzekuti mitemo chaiyo haisi panzvimbo. Kune vashoma ivavo vakakwanisa kuisa mitemo panzvimbo, haisi kutevedzera, haisi kushandiswa kuti iite basa racho rayakaisirwa panzvimbo rekusunga nekukwanisa kuranga kunzva tunzva dzinenge dzichiita basa irori. Chishuviro chedu kuti dai hurumende yatora matanho ekuti vashandi kana vakaita sevadzidzisa vekumayunivhesiti nekumakoleji kana vachingowanikwa nemhosva ngavadzingwe basa, nenyaya yekuti tinoona sekuti vanenge vatotadza basa zvizhinji. Saka vanenge vasingakwanisi kusevha pepose yavakawenga kubasa.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe Amai Munando vachitaura naMafilas Musanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
ndoda ngotaura vangu pano mushinda anonzi marapira uyo uyo mushinda ndomuzisu tumurumo uyo kana achinyatsokutaura shapushapu kuti hamuna ndama wakasarudzwa nevanhu vanhu vaapisaidi ripi remuzimbabwe rino rakasarudza vamunangagwa anga anyatsokutiudza ati anyare rekana isitaura zvakutuma iyi vamunangagwa rakasarudzwa nevanhu kusarudzwa nevanhu mupi zimbabwe ipi saidi ngatiudze provhinsi yakasarudzwa vamunangagwa nekuti ungatotiudza izvozvo atenda hangu ana mukoma
ndiwa munangagwa nyaya dzavo dzekuti vanhu vari kuponda vanhu vanhu vake unoramba akanyara kuti zii ungazivi kuti vanhu vake ndiva kuponda vanhu masoja mapurisa chavangu naye achiita zaanodanaiyo soke munangagwa zekuti ndiari kuti vari kutuma munhu achimupa mari pano kuti vanhu vawane chikafu iye kutopa mari yekuti munhu aripo revanhu chavangu uze dezo iwanika taiwana namba dzake tainoona mupishi aumba kwake mustesio 7 yake kukumbira mwepla changoda kuvurawa ndiyaenda kuvurawa chavangu anorikora vanhu zimbabwe yose vavhotera munhu akanoda iye autoramba sevavhota ndiani izva kutoti kwai ndofanira kupamisa futi kuti apa pandakarekola apafani kuvhotera ndiani batonde rake
inini ndinonzi Matthew Phiri ndinobva pagreenery Estria adai mukuru wedu wetobosi ambomira zvakasimba nekuti haizvozvizvi mamiriro zvakaita Zimbabwe haisi kumira zvakanaka haina chainacho haina chairi kubata izvo nyangwe mwari chaivo zvinoratidza takatsamwa nekuti mvura vapisira iri kuita mvura yacho haizoda kuuya saka zvaakuda kuti tirangarirwe nedenga zvizhinji kwazvo pana kudzi matongerwo enyika mwari uyu azivo munhu mumwe chete tiwo munhu wese saka mindo ndoiona kuti iri saka mukuru wedu tiri kusinga aiti aiti akadzirisana kuedu ifambe zvakanaka tomira naye
pastudio 7 mamuka sei vashamarari ha tinofara chose ndiva kutaurawo pamusoro pemurume uyu anonzi marapira uyu achitaura nenyaya yemavhiza akaisirwa vamwe vakuru vemuhurumende avo vanotyira kodzero dzevanhu avo matauriro ake ekuti vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu musi wa23 august anoda kuti ndimukorekte zvishoma ipapo vamunangagwa havana kusarudzwa vakazvigadza vega marapira munangagwa akazvigadza ega haatodiwi nazvino hatitomudi akazvigadza ega ende nyaya yemasanctions iyo yezvirango izvozvo musangoti heisisi iri kukonzeresa haisi dzimwe nyika dzese dzakatarisa kupambwa kunoitwa vanhu nezanupf kutyorwa kwese kwekodzero dzevanhu nyika dzese dzepasi rino dzese dzinenge dzichizviona zviri kuitwa nezanupf saka musangoti zvese zvese isisi haisisi sisi ndeyedu tinotoida haityori kodzero dzedu inoita zvatinoda
mamuka sei pastudio 7 mamuka sei tinongotendwa nenhau dzamunongotipa nhau dzechokwadi ini ndinoda kutaurawo pamusoro pafara yemarapiro studio 7 musati pedzerewo nguva nekuramba muchingomubvunza anotaura zvinotobaya mwoyo yevana vezimbabwe munhu anonzi fara yemarapira munhu iyeye haana kutonaka zvachose hatitozivi kuti musoro wake wakaita sei tanzwa apa achitotaura kuti America yatemera Zimbabwe zvirango nokuti vanhu vakavhotera munhu waanoda akavhotera munangagwa ndiani isu hatichada munangagwa hatina kumbovhotera munangagwa pamwe ndiye fara iyeye nemhuri yake akavavhotera kuti varambe vachibira vana vezimbabwe upfumi hwavo nemari dzavo isu hatichada zanupf tati hatichada zanupf takasarudza mutungamiriri wedu watinoda munangagwa haana akamuvhotera zvirango izvo zvawakapiwa zvemavhiza auya kuamerica muchanzwa zvava kunzi zvirango zvenyika vachifamba vachinyepera vanhu zvirango zvavo ivo vari kutyora kodzero dzevanhu munyika ndatenda hangu
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi munyika rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti chinonetsa zvikuru pari zvino kuwedzera munyika varairidzi vanopfuura zviuru makumi mashanu. Asi bazi rezvedzidzo rinoti chikuru kuendesa kumatunhu simba rokupinza varairidzi basa. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusarisai nomufaro.